tichange tine misangano yakati kuti tichange tichiita svondo rino.
Chinangwa chemisangano iyi ndechei chaizvo?
Misangano iyi ine chinangwa chekuti tisangane nekugarisana pasi nekukurukura nevatinotiwo muchirungu mastakeholders panyaya dzekuvaka runyararo muno muHarare Metropolitan Province. Musangano wedu wokutanga tichange tichisangana isu negurukota rakamiririra nyaya dzedevolution nemaprovincial affairs muHarare Metropolitan Province, Honorable Engineer Oliver Chidau. Chinangwa chedu ndechekuti tisangane navo tikwanise kuwana mukana wokuvatsananguriravo kuti isu veNPRC muno muHarare Metropolitan Province tichazengewo tichikumbira kuti tishande nehofisi yavo nemamwewo mastakeholders panyaya dzekuti tirambe tine runyararo.
Ndevapi vamwe vamuri kutarisira kusanganawo navo?
Tichazenge tichiita musanganozve nenhengo dzeNational Junior Council Association. Tichazengezve tichiita musangano naProvincial Development Coordinator vatafadzwa Muguti. Chinangwa chiri chimwe ichochozve chokuti tivake runyararo muprovinsi yedu yeHarare Metropolitan Province. Pakuendera mberi nemisangano yedu tichasanganazve na chairperson the Provincial All Veterans Association muno muHarare Metropolitan Province.
Munenge mune chinangwa cheapa?
Tine chinangwa chimwe chetezvo chokuti tirambe tichivaka runyararo muHarare Metropolitan Province. Tichaita zvemisangano na acting mayor veguta reHarare Councillor Stuart Mutizwa. Tapedzazvo tichaita zvemisangano na acting town clerk veguta reHarare. Tichaita zvemisangano vema security services muno muHarare Metropolitan Province, izvo zvichisanganisa officer commanding vemapurisa muHarare Metropolitan Province. Tichaenderera mberizve kuita musangano neve kuZimbabwe Prisons and Correctional Services.
Mapato api amuri kutarisira kusangana nawo apa?
Mapato akaita seZANUPF, MDC Alliance, MDCT nevamwewo mapato vachange vachidawo kuti vasangana nesu. Tine chinangwa ichocho chokuti tirambe tichivaka runyararo muHarare Metropolitan Province. Tichaita zvemisangano neve yatinotiwo maCSOs kana kuti civil society organizations vakaita sana Nango nevamwe vakadaro.